Ngezi Platinum Stars ndiyo yave panhongonya pemakunda mekatulaga Premier Soccer League. Zvichitevera kurova kwavakaita Dynamo 2-0 muBaobab Stadium nemugovera. Mundorongezi yave nemapoints makumi matanhatu yakaenzana neFC Platinum asi madamburo apinda panyanga nemhaka yekukanda zvibodzwa zvakawandisa kudarika kugona kunenge kudada. FC Platinum iyo yanga iri pamusoro yadzikira mushure mekuita mangange 0-0 neHarare City. Kwatabva mitambo makumi matatu zvikwata zvina zviri pamusorosoro petafura ndeizvi. Ngezi Platinum Stars 60 points, FC Platinum 60 points, Dynamo 58 points, Chicken Inn 56 points. Muteveri weBlack Rhinos vaJapet Mombera vanoti mukombe wakananga kumhondorongezi kana kuzvishavane.
Pakaipa ngozi mangezi ndezima FC Platinum ibvo pakaipa bhora asi Dynamo ndevane mukana inezi asi ndikuonera FC Platinum mangezi Platinum pane wanechatora
asi mumwe muteveri wechikwata cheDynamos muzvare Precious Mutandwa vanoti kunyange hazvo zvinhu zvisina kuvafambira zvakanaka mukushanya kwavo kuBaobab, Dibare ichirimo mhondo yekutora mukombe uyu.
Iyi nezvandanga ndakatarisira ka hazvisirizvo bati tichirimo hedu murese ndinoimba kuti mukombe uyu ndewedu.
Kunyange hazvo vakawanda vari kunongedzera ngezi Platinum Stars, FC Platinum neDynamo sekunge ndidzo dzichatora mukombe uyu. Chicken Inn iyo yakanoita 0-0 neZPC Kariba ine mukanawo zvekare sezvo yakangosiyiwa nemapoints mana chete nezvikwata zviri pamusorosoro. Mimwe mitambo yaiveko yakapera seizvi: Highlanders 2 Black Rhinos 0, Chorocho Pirates 2 Bad Rovers 1, Cape United 1 Wange 1, Shabani Mine 1 Triangle 1, Yada 0 How Mine 1, Blower City 1 Chapungu 3. Totarisa makundano English Premier League. Chikwata chiri kutungamira makwikwi aya Chemen City chiri kufamba nebhora zvakasimba mushure mekushanya kuWest Brom ndokunokunda 3-2. Man City yapinda mapoints makumi maviri nemasere mashanu pamusoro peMan U iyo yakarova Tottenham 1-0 pamusha payo nemugovera. Asi Tottenham yaramba iri pachinhano chechitatu point imwe chete pamusoro peChelsea neArsenal idzo dzakakundawo zvekare mumitambo yadzo. Chelsea yakanorova Bournemouth 1-0 panguva iyo Arsenal yakarova Swansea 2-1. Liverpool yakadambura Huddersfield 3-0. Mimwe mitambo yakafamba seizvi: Leicester 2 Everton 0, Brighton 1 Southampton 1, Crystal Palace 2 West Ham 2, Watford 0 Stoke 1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.